yemashura chayo because inini vaniva vandi vazivi vakaona namba yangu akanda ipapo daba group iroro but mukatarisa munoona kuti pane ma groups ari kufonyiwa nevanhu vepato rezanupf vachiitira kuti pakambenere president EG Mnangagwa ahead of 2023 elections. Ndataura majournalist state media vari kusha kutaura because vanogona kutsungwa mabasa vese vakapinzwa vasingazivi kuti vakapinzwirei pagroup iroro. Uri kuona nyaya yacho iri kunetsa because bato iroro ravushidzira majournalist. Majournalist ari kusha kutsva kutiona kuti administrator vacho ndiani temutsva akarotaura naye kuti muri kuzifambisa sei ndiani akaripa mvumo yekuti mutore manumbers edu muchiise pachi pachigrupu chenyu ichocho.
Munoona kunge izvi zvinorevei kune vamwe vatapi venhau? Tichiona kuti vatapi venhau havafaniri kunge vaine bato ravakarerekera.
Haiuchiidzira vanhu, uchiidzira vanhu because ka already nyika yapa election mutu uriwa so vanhu vari kukambera vanhu vari kutira kuti dai vasvike padhuze pachi papresident because vanoda kudyawo vanotsvaka chingwa.
Mamboedza here kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko kana iyo yatingati department yeinformation kuti zviri kufamba sei?
Tiri kutsvaka vanhu vacho asati tawana kuti ndiani ari incharge but surely minister tiri kutsvaga totora kutaura naye tiedzwa kuti zviri kufamba sei.
Vangani vanhu vawanikwa vachiiswa mugroupu iri vasingazivi kuti zviri kufamba sei?
Vakawanda vakavandisa even vekustate media yacho vari kukombera kuti hatizivi zvese but kuti vakure pachena vichitaura kuti hapazifariri izvozvo vari kuita kudzingwa mabasa.